pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsananguka kuti isu seZimbabwe tanga tisingaziviwo futi kuti mupirani wacho ari papi ari kupi nje statement iyo ndeichatiguida. I don't have a copy of it here, but no statement yatikuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apo?
Tatichishanda navo pese pavanga vachiuya zvese zvavanga vachida zvekubatsirwa pabasa ravo tatichivaitira. Hapana chinhu chatatichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvino nokuti ava vava neripoti yavashambadza vakasvika nekwatiriwo takutarisa izvo kuti chakachii chaimboitika nenyaya yamupiranyaya.